Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tangana pakara manero anasti uri musi wechishanu nyamavhuvhu 6 2021. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chiri kufamba zvakanaka munyika.
Programu yedu yevaccination haisati yanatsa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinita vanhu 10 million panozopera December wegore rino.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti mitsetse mirefu iri munzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba munongedzwe kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Varayiridzi voudza hurumende kuti igare pasi navo pakubuda neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kwete kuti hurumende iite zano ndega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti urongwa hwaro hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 huri kufamba zvakanaka munyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa sezvo vanhu vari kumira kwenguva ndefu vari mumitsetse. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba mugwara rakanaka uye vanotrastira kuti hurumende ichagona kusadzikisa shuviro yekuti zvikamu makumatanhatu kubva muzana zvevanhu zvinenge zvabayiwa nhomba.
Ndinoda kutenda mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanova His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa neurongwa hwekutenga mishonga yekuti vanhu vese vabayiwe. Vaine vavariro yekuti tiite rich yatinoti herd immunity 60%. Saka Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuverengerwa pamusoro pekutenga mishoga. Vaine vavariro yekuti munhu wese ange achibayiwa kuti rwisane nenyaya yechirwere ichi.
Vamujiri vatiwo mangwana hurumende iri kutambira majekiseni ekushandisa kubaya nhomba dzeCOVID-19 mamiriyoni maviri dzakatengwa kuChina. Mutungamiriri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vatsigirawo kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba zvakanaka kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Nyika yeAfrica tinoona kuti tiri pachinano chiri nani tichikombedza kana tichitarisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza tinoona kuti hakliyo yevamwe nyika dzamhanya chaizvo nemavhaccine.
Vamarisa varumbidzawo danho rakatorwa nehurumende rekuti zvipatara nemakirinika akazvimirira zvitange kubayawo nhomba yeCOVID-19.
Takanyora request takawanda tiri maprivate practitioner and takapindugwa zvichimbi chimbi nehurumende neministry of health tikapindugwa nekanzuru. Vanhu vakatama makosi ekutotrena nekurekodha information mumabooks zvese zvizviya zvakatetwa very fast ende tiri kutobaya izvozvi tiri kutobaya ende nhomba dzavanhu vari kufara noda kwokuti zvaaita nyore noda kwokuti zvaakuridzisa mutaro kana kuti makiu angachimboitika kumapublic institutions.
Asi vamarisa vatiwo vana chiremba vakazvimirira vanodawo kubatsirwawo nemabhokisi anochengeta chando sezvo nhomba idzi dzine matemperature dzinofanirwa kugara dziri
ngoita kuti zvikwanisiro zvacho zvinodiwa kuti mavhaccine aitwe kuvanhu zvanga zvichiti netsei for example ndingataura ndichiti aya anonzi makula box anochengeta mishonga angari kuti semekei uye hatisaita uye dambudziko riri kuitika zvinderekuti kaari kutengeswa kunzvimbo shoma-shoma muprivate imomo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachisati chanyatsopinda mugwara. Vamadzorera vati hurumende inofanirwa kusimba mukupinza nhomba munyika kuitira kuti ikwanise kubaya nhomba vanhu zvikamu makumatanhatu kubva muzana.
Programu yedu yevaccination haisati yanatsa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinita vanhu 10 million panozopera December wegore rino. hurumende ngainanzirire nyaya yeprocurement kutengwa kuma vaccines acho. Hei zvinotanga kuvaccinata first dose vanhu vanosvika 1,7 million chete. That means tichiri kuda madosi anodarika 16 million kuti tibate target yedu. Tinoreva kuti for 4 months inotevera hurumende inofanira kupinza mavaccines anoita 4 million pamwedzi.
Vamadzorera vatiwo kune dzimwe nzvimbo dzichiri kuita mitsetse mirefu yevanhu vanenge vachida kubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Nhomba ngaiwande. Nzvimbo zhinji dzatadzane nhomba. Makius achakareba.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pazviuru zana negumi nezvina nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 114,489. Vanhu makumi mana nevatatu vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevana, kana kuti 3,754. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi mana nemumwe chete 1,780,541 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vabayiwa nhomba yepiri vave mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 920,554. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaburitsa mazita evanhu vachapiwa ruremekedzo nemibayiro yehushingi mukuita basa rakanaka. Izvi zvichaitwa musi weHeroes Day. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Aka ndika kutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibayiro kuvanhu vasiri muchiuto. Mazita aburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana siyana. Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo Dr. Kirsty Coventry na Archbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold. Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba, vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe, navaPhineas Makurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology, namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza na Professor Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver. Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Ngoshi, vapatisa Nyati navaDavid Guy, namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro weCommendation Award. Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe, pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya, nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanema vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond. Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe, pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobayiwa mudede ndevamwe vavachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service. Vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe. Vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kaguvi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni namapondera Mukwati, Queen Los K Kumalo nevamwe. Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachienda nemedia center vaines Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Nanangagwa hongu evamwe vanhu vanogona kuneseka kuti ndekuda ndevebato reZANUPF kana kuti ndezvei, asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita. Mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunetsa, izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana, vari kuzamavo kusumudzira zvikamu zvedu zvinobetsera pautano. Mai Munangagwa vainda kuma provinces also varikuzama kuti vanhu vadzika kuzomu
mumwe mugaro weMaharare vaONG iwayo vati vanofara chose nekupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo
tinoona vanhu vakaita sana Charles Mungoshi ana Patisa Nyati vana Garikai Magadzire vana Dr. Fechung vanhu vatinoona kuti mune zvavaita zvacho vaita nemazvo uye zvakaita kuti nyika yedu ibudirire pamberi
asi vati havafari nevamwe vari pabharo rabudiswa nehurumende ndakamirira Studio 7 Harare ndini Godwin Mangucha.
Sangano revara eridzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera bazi redzidzo yepasi tsamba rechekurudzira kuti paitwe musangano wekuziya gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro. PTUZ inoti musangano uyu unofanirwa kupindwa nemapoka ose ane chekuita nedzidzo kwete kuti hurumende iite zano ndega. Bazi redzidzo rinotenda kuti ratambira tsamba iyi. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekuona pamwe nekunzwa kuti hurumende yave pamberi panyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro kuburikidza nemashoko ari kubuda mumapepa nhau madande mutande pamwewo nezvavari kuona pasi. Bepanhau reHerald rinoti hurumende iri kushanda nemamwe mapoka anokodzera mukuona kuti gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri mugwara. Izvo zvinoteverawo kushanya nezuro kudunhu remasvingo kwegurukota redzidzo yepasi vaKeini Matema vachiona mafambiro ari kuita gadziriro yekuti zvikoro zvivhurwe zvisingaise vadzidzi pamwe nevarayiridzi munjodzi yeCOVID-19. VaMatema vakaudza bepanhau reHerald kuti vamwe vatungamiri vezvikoro zvavakashanyira vakati vakatogadzirira kuvhura zvikoro chero nguva kana mutungamiri wenyika akangopa mvume yekuti zvikoro zvivhurwe. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vatenda kuStudio 7 kuti vatambira tsamba yePTUZE asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro petsamba yavo iyi.
Tsamba yaudzwa nepamusana pekuti sesangano tagara pasi tikaona kuti hurumende yakuda kutonori zvikoro zvivhurwe. Asi isu tiri kuti no, kana musha wedu uchida kuti uchene ufambe zvakanaka, ngatisangotaure zvekuvhura chete. Ngatitange tatarisa kwatakabva nekwatiri kuenda, toona kuti munda watoda kunosakura, mabadza acho tinawo here. Toda kunosakura munda tadyara here kana kuti tatanga tasakura tozodyara mhino. Ndozvacho zvatikureza kuti taita mukukura taona kuti zvikoro zvatoda kuvhura tisa kuzvivhura. Temu yacho yatoda kuti tinotanga inotanga pabiki perera pano. Exam zvatinyorwa pano achiperera pano achimakwanani vanenge vaabata vachibhadharwa sei. Ndo zvakawanda zvatoda kuti tinge tichitaura izvo. Poita nyaya dzekuti pane vamwe vari kuda kutransfer yavo. Kune mutemo wakaiswa nehurumende kuti mukadzi anotira kune murume wake kana kuti murume anotira kune mukadzi. Poita nyaya dzemaleague days inyaya dzakawanda zvikuru dzakati dai hurumende yatagara nayo pasi. Ndosaka tichiti ngapave nenhaurirano consultation nedialogue.
Iyo tsamba yenyu yamasiya kubazi redzidzo yatambirwa here vaMajongwe?
Chokwadi ndechekuti vari muministri macho vakuru vataungana ndoro tasitatamba kwavari dzimwe taendesawo kuministri ikoko nekuti enezvo zvinonetsa kakuti unopamwe mufisical lete nekuti vamwe vati vanozvitaira kuti uivhura vanofunga kuti vamwe tatozora unyewe ikovhid kuti vaMatema vaite covid kana vaitambira taisa kuti vadziwane bhanhare mbozha dzavo tikapawo maofficials ekuministri ikoko kuti munhu wese akwanise kuwana tsamba tiri mbodzo ndechekuti imi kana makaiona tsamba iyo ndoda irokani kuna vamunangagwa vanayo. Ende zvinhu zvatotaura nezvazvo asi zvinhu zvitsva nyika ino yanyika yekuti what with paperless communication tsamba idzodzi dzinoziva kuti vanadzo.
Musangano wamuri kukurudzira ukasadaidzirwa panozosvika kuvhurwa zvikoro matanho apa amunotora
maitiro avo hatimboshori atoramba tichingorova kuembera kuti kana vamba nekuti enesi togara tingodzokora zvimwe chete hatisataita musangano kubva papinda vaKeini Matema basi hatisati tagara pasi zviri fomal kuti nyaya dzatiuyataura nadzo ndedzidzi nedzidzi nedzidzi. Mamwe maminista ese ataitaura navaiuya kumusangano vatingati maticha todawo kuti pave nemafomal meetings even akava virtual tichaitira pamadande mutadzi ngatiitei tionesane toda tingotaura izvozvizvi kuti dai vateererawo zvatiri kutaura nyaya inotaurwa inyaya yemusha wenyu inyaya yeteritory yedu yeeducation tine pashon yeeducation hatikuda kuti nhatifambe mangwana mire mangwana mire mangwana kwazvo taidati patinopinda munzima gedzoro bharadzika mombe dzova dzadzi foro todzonza tinobuda kuti tiyangu tikanga tikanga timamita matatu tamira taona dombo nepanga vachiti zvote pane dombo apo tikere takanga magadzisa pamusana kuti kana tawira kuti kuri mapa hatinotsvaki dimbu risingari nyika
havanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Batore MDC Alliance rinoti bhuku renhoroondo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa iro rakaparurwa nezuro harina kuburitsa mabasa akaipa akaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi apo vaive gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriro MDC Alliance vaClifford Hlahlwayo vanoti pane zvinhu zvakawanda zvisiri mubhuku ravamunangagwa izvo vati zvinosanganisira zvinonzi zvakaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi nezvimwe.
Chokwadi, vana veZimbabwe tiri padambudziko nadambudzo. Dambudzo ounganidza vanhu kuti hanzi ndiri kulonja bhuku, kuparura bhuku. Bhuku racho zvirimo hapana, zvinotaurwa manyepo. Tiri kuona kuti bhuku iri rakangoitirwa kuti vataure nyaya dzemanyepo vachiudza vanhu zvinhu zvisizvo. Vachisiya zvinhu zvakakosha. History ya vamunangagwa inozikanwa nemunhu wese weZimbabwe. History yavo ine mabasa avo anozikanwa. Avakaita kubva nguva yegukura hundi kusvika izvezvi vana veZimbabwe varungochema nenyaya yemurume iyeye. Aita dambudziko guru sezita rake ratidai kutibaya, kutibaya panyamanete, kutirwadzisa, kurwadzisa vana veZimbabwe ivo vachidya zvavo nehama dzavo veukama hwavo. Vavo vanowirirana navo vana veZimbabwe vese tichinhonga shoshe nemuromo. Saka tinoona kuti izvezvi kuvanhu vanounganidzwa nguva ino yeCovid. Tiri kuti kune lockdown, vanhu vafanira kusangana vakawanda, asi vanokokorodza vanhu vese muZimbabwe kuti hanza aunganai pane bhuku rangu rine manyepo riri kulonjwa vachiita kuti vana veZimbabwe vawane chirwere cheCovid. Zvinhu zvisina kunaka.
Mashoko avaHlahlwayo anotevera kuparurwa kwebhuku iri nezuro iro riri kudaidzwa kuti A Life of Sacrifice, A Biography of Emmerson Mnangagwa, rakanyorwa nevaimbo vanhengo yeMDC yaimirira Bulawayo South muparamende vaEddie Cross. Vanhu vakawanda vaenda pamadande mutande avo eFacebook neTwitter vachitaura pamwe nekutsoropodza bhuku iri vachiti vamunangagwa vaifanira kunge vakashandisa nguva yavakatora bhuku iri richinyorwa kugadzirisa upfumi hwenyika. Uyewo vamwe vachiti bhuku iri rakanakira kuti veruzhinji vazive nzira dzakafambwa nemutungamiri wenyika. Asi gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko uye vari nhengo yeZanu PF, amai Monica Mutsvangwa vati pane zvakawanda zvekudzidza mubhuku iri.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kwakabva nyika yavo, nekuti hapana nyika ingabudirire kana tingati magenerations kuenda mberi angabudirire asingazivi kwakabva. Nokuti history inokosha zvikuru kuti munhu wega wega azive kwakabva, kuti pane vakazvipira vakasiya zvese vachienda kunorwisa muwengi anga akasimba aita ora kuti never in a thousand years. Vachinozi kurwira munhu wese, nekuti vakaenda kuhondo havana kuenda kunozvisunungura iwo chete, asi kuti kusunungura munhu wese so that panowana maopportunities for munhu wese womunyika ino.
Bhuku iri rinotsanangura upenyu hwavamunangagwa kubva pavakapinda mune zvematongerwo enyika, nyika isati yawana kuzvitonga, kusungwa kwavaiitwa munguva yehondo yerusununguko, basa ravakabata muhurumende pasi peutongi hwemushakabvuva Robert Mugabe, kusvika pari zvino vave mutungamiri wenyika. Mubhuku iri vamunangagwa vanotsanangura kusungwa kwavakaitwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, vachiti vakatengeswa neumwe aive mutungamiri wavo munguva yehondo. Uye vanotsanangurawo kuti vamwe vavaishanda navo vakavatengesa kuna vaMugabe, vachiti vanhu ava vaida kuti vaurayiwe. Zvakazoita kuti vazotiza munyika muna 2017 vakazopindira mauto mune zvematongerwo enyika, zvakazokonzeresa kuti vaMugabe vasiye basa. Mutungamiri weDemocratic Party vauraya izembe vatiwo chinhu chakanaka kuti mabhuku anyo we kuitira kuti veruzhinji vagoziva nhoroondo dzevatungamiri vavo.
Ini ndinoti chinhu chakanaka kuti vanhu vanyore mabhuku, nekuti anopa zivo yezvakaitika muupenyu hwomunhu kana kuti zvakaitika munyika kana kuti munharaunda. Rinenge riri dura rezivo kana munhu aisa zvinhu mubhuku, asi ini handichandariverenga bhuku ravamunangagwa.
Kubva pakaparurwa bhuku iri nezuro, bhuku iri rinonzi riri kutengwa zvinoshura mare, zvokuti nezuro chete zvinonzi kwakatengwa mabhuku anodarika zviuru makumi mashanu uye riri kutengeswa nemari inoita madhora gumi nemashanu ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. mutsva weIran vaIbrahim Raisi vakatora mhiko nezuro yekuva mutungamiri wenyika iyi vakavimbisa kushanda zvakanaka nedzimwe nyika vaine tarisiro yekuti zvirango zvakatemerwa nyika yavo neAmerica zvibviswe. Hurumende yeAmerica yapindura mashoko avaRaisi aya zvine kutsiga mukati. VaRaisi vanozivikanwa zvikuru nekuva mutsigiri wemutungamiri wepamusorosoro muIran Ayatollah Ali Khamenei uye vakambuye mukuru wevatongi vematarezi mosva vakadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna chivabvu. Sarudzo iyi inonzi haina kupindwa nevanhu vakawanda sezvaitarisirwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina gwaro rinobvumidza vanhu vanobva kuHong Kong avari kugara muAmerica pari zvino kuitira kuti varambe vari muAmerica kwemwedzi gumi nemisere. Danho iri riri kuonekwa serichaita kuti ukama hweAmerica neBeijing huve panguva yakaoma. Vakaremara vanoti vari kunetsekana zvikuru kuwana zvikwanisiro zvakaita semawheelchair nemadhondoro kuitira kuti vakwanise kufamba vasina anovabatsira. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakaremara muzvari Praxedes Chadambura avo vanogara mumusha wekwanheka iro kuhwedza vakaremara makumbo ese. Muzvari Chadambura vanoti vakawanda vakaita saivo vekumaruwa vari kutambura nekuda kwekushaya zvekufambisa.
Kune vamwe vanorarama neurema vanhu vari mumamisha zvekufambisa zvira kumahwiricheya nematrashi ndozvimwe zvacho zviri kunyanya kunetsa ekunge vari vanowanawo kana nzvimbo dzekuti vagarewo hasati zvabatika kuti vanhu vangazviwanewo sei nekuti kuno kumamisha zviri kunetsa kuti vazviwane. Rinoremera pakufamba vanenge vasingakwanisi kufamba nekuti munhu anenge asina zvekufambisa zvachona sechari kumawheelchair nematrash.
Zviuru nezviuru zvevanhu vakaita samuzvari Chadambura vari kutadza kutenga zvikwanisiro nepamusana pekushaya mari uye zvikwanisiro zvizhinji zvavanoda zvinogadzirwa kune dzimwe nyika izvo zvinoita kuti mitengo yazvo idhure zvakanyanya. Asi vashingirai nyakupinda avo vane albinism murairidzi paHarare Institute of Technology vanyakupinda vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti zvikwanisiro zvigadzirwe muno munyika.
Tikakwanisa kugadzirwa muno nema institutions, we do have tertiary institutions, we do have even panokwanisa kutosetwa up a new plant inokwanisa kugadzira zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuchipa because hapana forex inonidwa kuzvitsvaga then zvinokwanisa kuzowanikwawo easily kana kutowanikwa mahara zvazvinofanira kunge zviri kuwanikwa mahara nevangade kuzvishandisa iwayo akakwanisa kusponswa akakapacitatewa iwayo negovernment zvinokwanisa kubatsira kuti vanozvawana vakwanise kuawana zvakachipa.
Izvi zvinotsigirwa navatanyaradzwa matongo avo vane cerebral palsy vachiita zvidzidzo zveunyanzvi hwemagetsi emotokari paHarare Polytechnic. Vamatongo vanoti masangano ivakaremara anofanira kushanda nehurumende nevamakambani pakutsvaga nzira yekupedza dambudziko rezvikwanisiro zvevakaremara.
Wakaita database yevakaremara wokwanisa kuziva kuti tine vangani wopota wachimaka database riyariya kuti rwendo rwuno kwauya zvakati tokubatsira wakati nemahuche tokubatsira wakati nemahearing aids tokubatsira wakati nemaglasi dzekupfeka.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu vafarai fanodzoma vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya zvikwanisiro nepamusaka pekushaya ruzivo nezvechirongwa chebazi ravo chinobatsira vanhu vakadai pachena.
The Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare tine maoffices ku district rimwe narimwe muno muZimbabwe. Saka pane anenge achida rubatsiro rwakaita sewheelchair, macrutches, panotanga kuendiwa kuti awane rubatsiro ndopa social welfare mazuva ano yakuzi Department of Social Development. Saka ikoko ndokunoitwa maapplication forms erubatsiro.
Vadzoma vanoti zvakakosha kuti vakaremara vawaniswe zvikwanisiro asi vanofanirwa kutanga vaongororwa nebazi rezveutano.
unoenda oitwa maassessment ekuti kana iri wheelchair unoda wheelchair yakamira zvakati inoenderana naye wheelchair iyoyo kana iri crash unofanira kumbichwa maassessments omezhiwa zvinoenderana naye kuti asazopiwe chinozoita kuti chitomukanganise wese tinoona kazhinji vanhu pangori nepfungwa yekuti kana iri wheelchair munhu anongozi takubwanira wheelchair itora bhati zvinenge zvisina kunaka nekuti wheelchair iyoyo haienderani neuremu hwake haienderani nekukureba kwake
vadzoma vanoti vane chirongwa chakanangana nekutsvaga uwandu hwevanhu vakaremara vanoda zvikwanisiro
tine vatiri kuti isusu macommunity child care workers saka ndo vanhu vanotibatsira kuidentify vanenge vachida rubatsiro vamwewo vanogona kana kuine maprogramu anenge achiitika kana kutoti pari kutambirwa kugogoiwa chibage ipapo kana kuti pane musangano unenge uchiti ipapo vanhu vanogona kutiidentifywa nemaofficers anenge aripo kuti uyu unoda rubatsiro
asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti dzinoshamiswa kunzwa kuti hurumende ine urongwa hwekubatsira vakaremara panguva iyo vanhu vakaita samuzvari chadambura nevamwe vavo vachiti havana zvikwanisiro Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vakaremara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo makundano etsiwa eWorld Boxing Show anga achifanirwa kuunganidza vatambi vane mukurumbira pasi rose muZimbabwe musi wa14 Nyamavhuvhu ambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLauren Zimbudzana vati vambomisa makundano eWorld Boxing Show aya kusvika panguva inokodzera nemhaka yeCovid-19 iyo iri kurova zvinotyisa. VaZimbudzana vati mamiriro aita chirwere ichi munyika haakodzere kuti vaenderere mberi nemakundano aya ayo vaive vakumbira nekupiwa mvumo kare nehurumende kuti aitwe. Asi VaZimbudzana vati kambani iri kuronga mitambo iyi ye Lionheart Productions yekuAmerica yazvipira kuti makundano aya aitwe kana nguva inokodzera yasvika. Makundano aya ari kutarisirwa kuunganidza vatambi vakaita saLee McAllister uyo ane bhande reWorld Boxing Organization rehuremu hwemiddleweight. Vamwe vacho ndeChris Eubank Jr. uyo ari pachinhano chechitanhatu muWorld Boxing Federation muremu hwemiddleweight, Justin Mayweather wekuAmerica pamwe naHarry Simon wekuNamibia uyo akaita mukurumbira mazuva ake. Anotaura akamirira varongi vemakundano aya vaGilbert Munetsi vati vane urongwa hwekupawo vatambi vemuno mukana musi wezuva iri.
Panguva imwe chete iyoyo tinenge tichipiwa mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe vari vatambi vetsiva. Saka tokuvapa mukana iwoyo kuti vange vachitambawo mutambo wepamusoro wakadai vachiwanawo pundutso kuburikidza nemari dzavachange vachibhadharwa dzinenge dziri nani kudarika idzo vanosimbopuwa.
Vatambi vemuno vari muurongwa uhwu vanosanganisira Tinashe Madziwane, Brandon Denese, Monalisa Sibanda, Zviko Danza, Peter Pambeni na Hassan Milanzi. Milanzi weCharles Manyuch Academy anoti haasi kumira gadziro yake makundano aya achiti chinangwa chake kutevera nzira yaManyuchi uyo ane mukombe weWorld Boxing Federation.
Itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path ndikulidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
VaZimbudzana vati vachazivisa mumazuva anotevera kuti mabiko emutambo wetsiva aya ave kuzoitwa rini. Lionheart Productions yakavimbisa kuti makundano aya akatambwa zvakanaka ichaita mitambo muZimbabwe mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCovid-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 chiri kufamba zvakanaka chose munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje
bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu kugcwele inyathi kugcwele igwanda igwanda ibilungiswa njalo iquarantine center ngoba abantu ade begcina besifiswa khonale eBikebridge
indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni south ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi wasemathebeleleni uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lenhlanganiso ye-World Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi umzobanzi mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni south ama quarantine centers sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befike lakulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Plumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu kugcwele inyathi kugcwele igwanda igwanda ibilungiswa njalo iquarantine center ngoba abantu ade begcina besifiswa khonale eBikebridge umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZCA besike saxoxisana labo sabona ukuthi kulezi khexe lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona ukuthi iPlumtree nangwayo ayila iquarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini enyathi umbabani eGwanda kumbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBikebridge khatshana khona ngale ngenxa yokuthi kungalasakhiwo uhulumende ubekhangele ekhangekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weborder wePlumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bikebridge nasa sancedisa kakhulu safaka isola sahambisa imatras sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle uhlelo lokulwisana le-COVID-19.
Uhulumende ye ulesikhexe kodwa ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ele COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma quarantine centers abangaphansi ukuthi abagcine kuhle.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi leAfrika ngumanyano weAfrican Union ukulwisana legcikwane lecoronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane lecoronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisithiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo lakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,000 489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oweHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kumhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezemfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKeswe Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uNomzana Walter Kamba, Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology, Hopewell Sata labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mongoshi, intatheli zendaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikhe Khumalo. Umphakathi waseMathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu, uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lokhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla, kodwa nxa sebesikhipha sokusitsha ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothiwa kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Thina besikhangelele ukubana inani lelo lengezwe la babethembisile baya bazayingiza, ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe lange-COVID leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimulini lapho, okuzenza ukubana lathi esifidayo abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi imbi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phandle baye phanda.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuthiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.
Asingakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlawumbe bayagula kakhulu kumbe bakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukwedla abantu babo ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacileyo ukuthi abezaphila njani.
Inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo. Abe-World Food Program bathi bathetheleli inyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke. Ngakho-ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye. Phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama-ATM card amatsha okuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilitshumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa abelegcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa use lethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kugatsha lwezomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela lolwenhloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Yasethuleli sizwe izolo inguquko aseyenze kudale labaphathi ntambo bakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Thito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla. Umphathi ntambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Ngakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise. Umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugatsha lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla. Ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abatsha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli, ugatsha lwezokuxhumana, olwezindlu, olwezokuthekela, olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane.
Firstly, we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic.
Inhloso enkulu yokulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka wenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele lesisikhundla osekwenze iningi lathi usobala ukuthi intaba ayikhonjwa. Inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabaningi. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thustin Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga.
Hayi, lokho kuyesithusa kancane ngoba kusekucishe kufana naloko kwenziwa ngumnangagwa kuleli zwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1. Kungenzeka aphatheke kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power.
Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba uvele kuba udlakela osanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende.
This is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe.
It's his responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa unovala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselelwe. Ngabe kube lotshintsho ku Department of Home Affairs lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu kodwa ke sithabela ukuthi kakuzange kube lotshintsho.
Abanye abezibabo bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Khuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Emerging Technologies ngoNtulikazi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqekeza amakhompyutha abanye ama cyber hackers.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona. Na kuthe uBlinken kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la elemelika lethu le umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. IMelika yethu lelumbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, iNew Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze lipatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. Mabuta. Njenge melika lamazwe omhlaba sithi ele China silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kumakhompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. Imelika izabajezisa kanzima abenza lokhu. Kutsho uBlinken.
Lona bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abaletalenta kwezemidlalo ukuze leZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we-2020 Summer Olympics. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo okwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo. Kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo yama Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu ukwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpeqeqe uqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yama-Olympics ekuqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka 2016. UShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kule umsebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kule zinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi senze kuhle kule mncintiswana. Akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Lakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe ukubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendo lemidlalo efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi esi-specialize sibone lapho-ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Kube yikho lapho esifidizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi ubanalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananze la futhi lezi khadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezi ama world standards. Ungakhala ke lapho ke amadlali wethu esiwahambise kuma Olympic Games la abese Japan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho loyedwa othole imendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba eqede esendaweni yetshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pessel-Gilpin yena uqede esendaweni yamatshumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamatshumi amathathu lane. UPeter Wessler uqede esendaweni yamatshumi amane lambili kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamatshumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukobulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasandla.
yena kwezomculo ngo 2014 lapha akhupha khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ecula esiya phambili kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7
elami lokuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi ngizalwa eNtumbane kobulawayo njalo ngikhulele khona eNtumbane ngafunda eNtabeni primary school secondary ngasengisiya eFatima high school yeah yikho ke lapho uqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir ngabe ku school drama esecondary lakho ngayenza itheatre
Umzo 7 wathanda ucula esemncane pho igama leli lonake livela ngapi?
Ngakithi singu 7 so ngaba ngwe 7 ngase ngisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi it's the number of perfection. Abantu abanginspireyo kwezomculo ubaba uMajayivana and the late uFela Kuti le community ngananzelela ingoma zami ngezokuba happy ngezenjabulo zokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-best dance and house artist of the year emncintiswaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena-ke ucula umculo etshiyeneyo yikho nje ezibiza Flavor Fuser.
Kuhle kahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe ku-hip hop ngidobhe ku-traditional music afrobeat ngidobhe kumapiano so ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music angikabile album ngikhipha ama-single every ama-single kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Umculi ohlezi esenza imidlalo yeculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7?
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7 MZOESEVEN. Twitter MZOESEVEN. Ku Instagram MZOE_SEVEN. Lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge mahlabezulu.
Umzo 7 esikwetshisela ekuhlelo Woza Woza Friday ngomculo wakhe ohlakazayo. Sithi izandla phezulu ngomculo kamzo 7 mpela sonto entekini lonke igama lami ngezwe Jesus Banda.
Umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7 yena ke ocula umdumo we-afrobeats kanye le-house music ebobulawayo. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela indawo zokulondoloza abatholakala bele-coronavirus emathebeleni south ama-quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igciwane leli limemetheka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.